Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vafadzwa uye kugutsikana nezvigadzirwa zvemunyika zviri kuratidzwa kuZITF kuBulawayo uye iri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri weKenya waWilliam Ruto. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata chiri kumirira nyika kumusangano weIran Africa International Economic Conference. Madzimai ekumaruwa anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa pamwe nekurapwa chirwere chegomarara rechibereko. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF rapinda muzuva rechina nhasi, vanhu vakawanda vachibuda kuzoona zviri kuratidzwa nemakambani emunyika akasiyana-siyana pamwe neekunze kwenyika, uye vamwe vevapinda mugungano iri vachikwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avanga vachishanyirawo nzvimbo dzevamwe vevari kuratidza mabasa avo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo vemapatya Sean naCollins pamwe chete navaWicknell Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana-siyana pamberi pekuvhurwa kwemusika weZITF uyu zviri pamutemo mangwana. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira Net1 nedziri pasi pemakambani ekuKenya neEuropean Union, vaMnangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe nehuwandu hwezvigadzirwa zvemunyika zvavaona, izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega. Mumwe weveruzhinji vapinda muZITF nhasi vari kuti vafadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda, avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting paNational University of Science and Technology.
Hatisati edu tasvika pachinano chepamusoro senyika, asi ndafarira kuti pane mamwe matertiary institution ari kuita mainnovation anofadza.
Mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe vaLarry Socha, avo varikowo kuZITF, vati nyika yavo inoramba ichishushikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuAmerica anoda kusima mari muno, vaSocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo. Vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma, kwete kuti Zimbabwe yose.
It's important as US companies look to do business in Zimbabwe that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th. And we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa. Uko mumiriri wemubatanidzo wenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaJobst von Kirkman achipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi neStudio 7 vati EU yagara ichibatsira Zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe, vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekuti vovandudza rubatsiro urusei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. pamvunzo wekuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani emeu arambe achizeza kuuya kuzosima mari munyika. Vavon Kekman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani eeu.
We have seen the introduction of a new currency. I think
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva, uye ndinofunga kuti ichi chimwe chezvinhu zvinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muZimbabwe. Kana kushanda kwemari nemabhanga kwave kunyatsofamba zvakanaka, izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Gungano rezitf range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yekenya vawilliam ruto, asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe. Asi varuto vasvika muguta rebulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yejoshua mukabo konyongolongomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vakembo muhadhi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chiri kupinda musangano wepiri wekudyidzana kwenyika iyi nenyika dzemuAfrica mune zveupfumi weIran Africa International Economic Conference. Musangano uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi, avati nyika yavo iri kutsvaga kuchengetedza ukama neAfrica kuburikidza nekuwirirana, kwete zvavati zviri kuitwa nenyika dzekumawirira dzakawanda idzo vati dziri kungomora upfumi hweAfrica. Zimbabwe neIran gore rapera dzakanyoreranawo pasi zvibvumirano 12 mushure mekushanya kwemutungamiri wenyika iyi kuZimbabwe. Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva 4 uye uri kupindwa nevamiriri venyika 30 dzemuAfrica. Nyika dzakaita seAmerica, China, France neRussia dzine misanganowo yadzinoita weupfumi pagore roga roga yekudyidzana nenyika dzemuAfrica, izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zveupfumi makwikwi anofanirwa kusimudzira Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusomorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasanctions atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo zvekare. Nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungoombira dzakondo noukama hwadzakaita tingati nguva dzehondo dzapfuura idzo, kuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwawo hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwo hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumawirira zvikuru America?
Ndiona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifunge kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndezvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyeyi, tichiziva vese kuti America inyika ino iremekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifunge kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzina zvatiri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyo iyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukavona nyika hombe idzodzo idzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita musangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi vanenge vachiti ngatidyidzane zviya zvokuti isu zindakupa, zindakutorera, tichenjere ipapo.
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Nepenyuro yeVoice of America inoti inomira nenyaya yayo yayakaburitsa iri pamusoro peBurkina Faso uye inotarisira kuramba ichiburitsa zvizere zvinenge zvichiitika munyika iyi isina divi rayakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu akonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa kwemasvondo auraya vanhu zana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155 uye kukanganisa vamwe vanodarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyika yeTanzania. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vachipomera mhosva kukushanduka kwemamiriro ekunze kubva kuEl Nino. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nhasi varatidza kushushikana kukuru nekutsigira kuri kuitwa neChina kugadzirwa kwezvombo neRussia. Vakayambira vatungamiri veChina kuti Washington inogona kuisa zvirango panyaya iyi. VaBlinken vataura mashoko aya kuBeijing mushure memusangano wavaita nemutungamiri weChina vaXi Jinping nevamwe vakuru muhurumende yeChina uyo wabata nyaya dzekusawirirana kuri pakati penyika mbiri idzi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika muAmerica nhasi tichitarisa mabiko ari kuitwa mangwana kumuzinda weWhite House.
Muna kubvumbi wega wega mutungamiri wenyika yeAmerica nevatori venhau vepamuzinda weWhite House vanoita mabiko ekunyombana nechinangwa chekusetsana. Mabiko eWhite House aya ayo anopindwa nevanhu vane mukurumbira vakawanda anopa mukana wekunanganidza mashanduriro anoita mutungamiri wenyika matauriro kuvanhu vanenge achitaurira. Ndipo vakanakisisa vanonakidza nekuyevedza vanosangana nevasinganakidze vemitemo nezvematongero enyika. Vatori venhau ndivo vanotungamira urongwa uhu, asi shasha chaidzo mutungamiri wenyika uye vamwe vanoita basa rekusetsa vanhu muupenyu hwavo vanosarudzwa kuti vauye kuzofadza vanhu. Dzimwe nguva mutungamiri wenyika ndiye anenge achiita basa rekusetsa vanhu sezvakaita vaive mutungamiri wenyika vaRonald Reagan muna 1986.
Avo vakati, ndinomboshorwa ndichinzi ndinoita zvimwe zvinhu ndisina kusuma dare reCongress. Saka chii chashamisa apa? Zvinhu zvakawanda zvinongova darika wani vari mudare iri vasina kana ruzivo nazvo.
Gungano remabiko awa remuna kubvumbi iri rinopa vanhu mukana wekuti vaseke zvinoitwa nemutungamiri wenyika iye achipindurawo kuvatori venhau ava nevamwe vanenge vakokwa. Vakokwa ava vanosanganisira vanoita zvemafirimu kuHollywood nevamwe vane mukurumbira. Aya mashoko emutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizviseka pamusoro pekukwegura kwavaita.
Ini ndinotenda mukuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo renyika kunopa vanhu kodzero dzekutaura zvavanoda kana kutevera chitendero chavanoda. Hakusi kungoti chamwari yangu Jimmy Madison ndiye akanyora bumbiro iri.
Sezvo rino riri gore resarudzo, vaBiden vari kutarisirwa kutaura nezve wavari kukwikwidzana naye musarudzo yemutungamiri wenyika. Martha Joint Kuma inyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye achinyora mabhuku.
I think one of his central themes throughout his presidency has been
ndinofunga kuti dingindira remutungamiri wenyika rinenge riri rehutongo hwejekerere zvemingamupinyi zvawakatarisana nazvo pari zvino.
Mabiko aya itsika yeAmerica inoteverwa nemutungamiri wenyika ega ega, asi muna 1981 mutungamiri wenyika vaRonald Reagan havana kukwanisa kupinda muurongwa hwacho sezvo vainge vari muchipatara vachirapwa mushure mekukuvadzwa nemunhu aida kuvauraya. Kwemakore ose aya vatungamiri vese vanga vachienda kumabiko aya kunze kwavaDonald Trump, avo vasina kubvira vaenda kwemakore mana ose avakanga vachitungamira. Muzvare joined kuma vanoti,
ndinofunga hazvisi zvinhu zvavaida havo kuita.
VaTrump vanonzi vanogona kunge vakatora danho iri mushure memabiko akaitwa muna 2011 apo vainyombwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Seth Meyers, uyo akati
Donald Trump anogara achiti ari kuda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika achimirira maRepublicans. Izvi zvinoshamisa nekuti ndaifunga kuti achakwikwidza sechiseko chenyika.
Vamwe vanoti kusekwa uku ndiko kwakatopa vaTrump chidokwa dokwa chekuti vapinde musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo vaTrump vanoramba. Vatungamiri venyika vakawanda vanotora mukana uyu kunyomba vatori venhau, asi vachitorawo mukana uyu kuvarumbidza. VaBiden vakati kutorwa kwenhau kwakasununguka musimboti weveruzhinji kwete muvengi, zvikuru sei munyika dzekuti vatori venhau vakanyomba mutungamiri wenyika vanokandwa mujeri sezvakataurwavo nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Trevor Noah makore maviri adarika.
Munonzwisisa here kuti zvinodadisa sei kuti ndamira pano ndichiita dambe nemutungamiri wenyika yeAmerica, asi hapana zvaandichaitwaka, handiti?
Kukosha kweutongo hwejekerere nokutorwa kwenhau kwakasununguka zvichange zvichiratidzwa zvakare muWashington DC mangwana mugovera manheru. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stains weVOA. Maiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mamwe madzimai ekumaruva anoti anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa nekurapwa kwechirwere chegomarara rechibereko, icho chiri kutungamirwa nebazi rezveutano richitsigirwa neWorld Health Organization. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ari kufara nekuuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde mudunhu rematonaland west, aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo, zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa. Kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhukadzi kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete, zvinonzi nechirungu masempo. Amai Barbara Matariranwa vekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS, sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko.
Takatoti nditestwe ino yekuti ndiri pamushonga, saka ndaakuzvifarira kuti ndize pandimire.
Mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa chisati chakomba.
Zvakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo chisati chakura, chirwe chaisati chaenderera mberi.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege Masarakufa vekudoma vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruva sezvo vakanonoka kuziva nezvacho.
Inini chaita kuti handisati ndatestwa nokuti ndahandisati ndanzwa program.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabvakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland. Vanochirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora kufamba mitunhu yakareba kwemadzimai vachienda kumakiriniki kunoisa masambos uye kushomeka kwana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers.
Maona tichitaura nyaya yekuno kuti tine kushomeka kwevatinoti mavillage health workers nokuti vavo ndovanogara pasi ndovanotaura nevanhu.
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe ematambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro, dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro.
Zvii zvatingaita kuti varambe varipo vasaenda? Saka tiri kutarisa nyaya dzekuti pekugara tovavakira pekugara pasina pekuti ndepavo, asi kuti ndepedu hurumende. Kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachena.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruwa, uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara.
Hatigone kuchengeta mahealthcare workers kwatingati kuretaina mahealthcare workers nokuvapa mabhazi kuti vauye kubasa. Vanhu vari kuda living wage. Munhu ngaapuwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo, yakakwana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muZimbabwe Dr. Sara Wanyoike vanoti Zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko, asi vachiti inofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruwa. Bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40 kana kuti 15 kusvika ku49. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguwa yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadii apo? Ndiwe Fred Chikuvire uyo. Mukoma Jonga, mukoma Blessing. Tiri mamuwapusa wapusa United Zimbabwe. Hanzi mani chenji andi anoita kuti zigiri shaye Zimbabwe. Vapfeka nyika mamani chenji avairane nevaridzi veekonomi. Zvakaoma.
Kuna kwazvinoitawo zvoti kwai munhu kuri kwaenda upinda mubhengi totipiwa mari yenyika ndoda hivisa ichichi hakuna zvakadero. Zvinofanira kunge zvine maprocedure namaprocess acho. Munhu ngaajaire kudya mari yake muno nokushandisa mari yemuno kwete zvekuzvinoi. Ndokusamuchiona chero Britain payakajoina EU vakaramba vane pound yavo. Havana kuda kujoina euro inyaya yekuti mari yokwako inodadisa. Mari yenyika yenyu mai muchi zvikontrola muchiita zvepamadiri enyu. Saka zviri kuita kuti kwai mautikarisi watovatizi hai ndezveutsotsi zviri kuitawa nematsotsi anoda kubva.
Studio 7 ndijoni chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yemazigi, nyaya yemari yamuri kuramba muchingochinja muchichinja mabhere achekuti mazvichinja chakati. Chiri kunetsa muZimbabwe haisi mari iri kuda kuchinjwa. Chiri kunetsa muZimbabwe kuri kuda kuchinjwa government, hurumende iri kundo iri kuda kuchinjwa. Izvi zvamuri kuita kuramba muchichinja mari izvi zviri kutotipedzera nguva. Nyika yedu ichiramba ichingoenda kumawere, hurumende ndiri kuda kuchinjwa kwete mari. Ndofunga ndizvo zvibedzi.
Ndoona kuti government yedu kana ikabudisa mari ka ngaikase kuanaunza kuti zviro zvakayama so, mari ichafamba sei, mari inourema hwakadai. Bhozi tinana mbuya hatinana sekuru mukatumu ari kutorohwa pashi petsoka kutaura kudai. Saka manji vanofanira kuti vakase kuanaunza kuti zviro zvakayama so. Vamwe vari kutobudirira, ndochingwa chekutoti vamwe vanotobudirira pona pa 4 days dzona idzinedzi, pa 2 weeks dzona idzi, pane vari kutobudirira ipapo itofamba uchirova vamwe vanhu pashi petsoka. Kumakata vaudze makwingita shata.
Pastudio mwakadini mweshe, ndiri kuno kuchipinge kwamaria. Mwamaria muno, ndinodawo kuti avo vana mushaya vanhu avo ngavagadzire mari yavo zigizim gold ravo rigwinye, kwete kuda kupomera mhosva kwevanhu vasina nebasa reshe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Stefani Pedzi remagitare achinzi Dr. Steve anoimba nechikwata cheMangiza Clan Band. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga Studio 7.
Sizokuita magitata ya kututanga tuti wana wadiki wa tichikura tuti kumarusefa taimbo gazira wema galone mafuta ya taimbo magazira tichidi chifudza mombi tichidi digo kumarusefa tichidi kumusha kutara dara tuti wadiki asi recording ndakazo tango 2018 ndipa ndakatanga kugadzira kuti first album yangu.
Vemhuri vanozvitambira sei kuti mchinda ndewe magitare?
Tichiri wadiki unonzwa kuma 90 something, it was early 90s 2000. It was a period yekutiva imbi wavaifanisisekawo kuvanhu zvaiita senge kuimba kunogona kuuraya, saka nezvaizvazvasosiziri kuti ndichirombe chichi, saka zvinenge zviattracta manegatives kubva kuvabe maparents kana vakaona vana vachiita zvemagita. So it was a big challenge.
Veruzhinji vanoitambirawo sei mimhanzi yamunorova?
Vanhu vari kuratidza kutambira music yedu mashows atiri kuita ese tetiri vanyowana, nekuti mashows takanonoka kuita. At the same time ikanawo kuti music yedu iridzi kuradio iri kuuya mbichana mbichana, haisi kunyanyowanika sitere kungozva kuti kuridzwa kuradio ndokunoita kuti vanhu vadi vanyatsounderstanda music yako. Kana usingaridzi zvakanyanya vanhu vanenge vasinganyatsonzwisisi, saka vamufanzi ari kutambira music.
Vachiita mabasa makuru, vachiita tumwa nemi, vamwe vachiti gomo ipa richisimuka.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Isusu challenge hatinayo ndesponsorship, hatina sponsorship. Zvinhu zvese ndinoita ndega nemabhendi members angu. Ndotomhanya kutsvaka mashozi, tiwo mashozi vatoenda sei, saka dzimwe nguva tinotadza enda kumashoo nokuda kwekuti mari panenge pasina. Zvifambisi zvokutende kumashozi pie tinayo ida kuwedzerwawo kuti nyatsoita zvakanaka, saka mungozva music mazano mari.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko handinawo kuvatsigiri vandingoti ndima yacho ine makata, samungura kuti tori ne 6 albums. Vatsigiri ndovanoita kuti tiende kumbe, tinotirambai makangomira nesu muchingotisimbisa kumaste sessions kupi nekupi muchipotero music yedu. Vanoda kutibata vanhu isitiri muHarare, kuputiro 5 ndokwatinowanika, ndokuti tiri best. Namba yedu inoti 0715797114 iri paWhatsApp kana pamacalls, then email mangizamusic@yahoo.com, then tinowanika paFacebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band. YouTube ndizvo zvo Dr. Stephen Max Clamp ndoma yendo zedu.
Was a Friday tomborova kamwe chete zvinondinetsa.
Yekambo kanonzi zvinondinetsa kubva kuna Stefani Pedzi remagitara achinzi Dr. Steve uyo wamanzwawo muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, batai nhare nhamba idzi +1 202 465 0318. Musakangano chirongwa chelive talk nasi maneru na 8 PM. Apo tiri kutaura nezvedano ratiri kutarisa riri kuitwa pamusoro pemarii chaizigi. Tichiona kuti yemapepa iri kubuda nemusi wechipiri svondo rinouya. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siya hlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 26 kumabasa 2024 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubhode endaweni ezitshiyeneyo embukisweni wamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair koBulawayo phambilini kokuvulwa kwalumbukiso ngokusemthethweni kusasa. Umsakazo weVoice of America usola inyathelo likahulumende weleBurkina Faso elokuvimba ukwethulwa kwezindaba zawo kulelo lizwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele Iran emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe aseAfrika kwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubhode endaweni ezitshiyeneyo embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair koBulawayo phambilini kokuvulwa kwawo ngokusemthethweni kusasa. Umnangagwa uncome kakhulu impahla elungiswa ngamankampani eZimbabwe esithi ilohlonzi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa ubehanqwe iziphathamandla ze-ZITF, amadodana akhe angamawele uSean LoCollins kanye losomabhizimusi odume ngokuthengela abasekeli bezanu-PF izimota umnumzana Wicknell Chivayo. Umnangagwa wethekelele indawo ezichiyeneyo lapho okubukisa khona amankampani akuleli kanye lavela kwamanye amazwe, wancoma kakhulu impahla ehiqizwa ngamankampani eZimbabwe esithi ngawezinga laphezulu. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokubhodabhoda, umnangagwa uthe uyathokoza ngamalungiselelo alumbukiso wona ozavulwa kusasa ngokusemthethweni ngumongameli William Ruto wakwele Kenya.
Ngilokuthokoza kakhulu ngalokho okutshengiselwayo, lezinga lalokho okutshengiselwayo kuhle kakhulu sibili.
Esuka eZITF, umnangagwa uhambe wayahlangabeza umongameli Ruto egcekeni lendizamtshina eleJoshua Mqabuko Nkomo International Airport koBulawayo ekutshoneni kwelanga. Umgcinisihlalo weZITF umnumzana Busisa Moyo onguye obetshengisa umnangagwa e-trade fair uthi kulamankampani edlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 766 abukisayo lonyaka, njalo aphezu kwekhulu 115 ngavela kwamanye amazwe.
Of that 706, about 15% are foreign exhibitors. And lapha koBulawayo amakampani abukisayo about 20%.
Omunye wababukisayo ngusomabhizimusi osakhulayo osekelwa nguhulumende weMelika eZimbabwe uNomazulu Mguni obukisa izicathulo azithungayo zona athi zimlethela inzuzo.
Leather products, I manufacture ama school shoes, and other formal shoes, leather products.
omunye njalo obukisayo unkosazana Lester Jack okubhizimusi lokupheka amafutha okugcoba uthi ulethemba lokuba umbukiso lo uzamupha ithuba lokuthengisa impahla yakhe njalo akhulise ibhizimusi lakhe.
Nama-products ethu wonke 100% organic, awana mithi efakiweyo engekho organic.
Umnumzana David Gate obona ngezamabhizimusi lokuthengiselana emele uhulumende we-United Kingdom eZimbabwe uthi nyakenye benza amabhizimusi adlula ingxenye yebhiliyoni eZimbabwe. Amazwe aphetheya abukisayo agoqela eleMelika, iBrithani, iChina lamanye. Lapho okubukisa khona iMelika, umkhokheli wesigodlo salelizwe eZimbabwe u-Ellen French utshone ekhuluma labantwana besikolo ebachasisela ngenhlelo zemfundo ezipha izizalwane zeZimbabwe ithuba lokuyafunda kweleMelika. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair upha amankampani ithuba lokuthengiselana njalo owalonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi Innovation, the Catalyst to Industrialization and Trade. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo eZITF, ngingu-Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele Iran emhlanganweni oqoqwe yilelo lizwe lenkokheli yamazwe yase-Afrika ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana o-Iran Africa International Economic Conference. Umhlangano lo ufana leminye eqhutshwa ngamazwe athuthukileyo lenkokheli ye-Afrika akoqela eleMelika, France leRussia mnyaka ngomnyaka. Kambe afunani eAfrika amazwe la njalo eleZimbabwe lona kuyini elikutholayo? Sixoxele ngcwethi kwezokwethula kwemibiko njalo ehlaziya ezombusazwe uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Kuveza obala ukuthi into leyana singathi ulwisana kwamazwe emhlabeni kukuncintisana kwamazwe geopolitics ukuzama ukuqhelisa ubuzwano lamazwe amaningi, and iAfrika kukhanya sekuyiyo nje ephakathi lapho. So akumangalisi ukuthi ikhonapho. Ngakho iZimbabwe layo mbona sengathi ayifuni layo ukusalela ukuthi kukhanya ingani yelizwe lingafuni uhamba lamanye amazwe, ngoba amanye amazwe la ayakhona ayakhonale ukuzama ukuqhayisa ukuzwane lamazwe amaninginingi lawa aqhuba inhlelo zokuzwana le-Afrika.
Sesike sabona amanye amazwe amakhulu afana laboMelika, oFrance laboRussia lawo alemihlangano efanayo labakhokheli be-Afrika ayenza iminyaka ngomnyaka. Kuyini kahle kahle okufunwa yilawa amazwe e-Afrika?
Kunzima ukuthi sitsho nje ukuthi bona bafunani, kodwa esikwaziyo nje okumqokayo ukuthi ukuncintisana kwamazwe azizwayo, azibona wona izingqungquthela, azibona angathi angalwisana lamanye amazwe kwezokuba le nto lesingathi i-influence emhlabeni. So yinto abayitholayo. Okunye futhi esingakutsho ukuthi amazwe e-Afrika, i-Afrika inongokwayo uma siyibhekile inkulu kakhulu elamazwe amaningi afika 50 something kulani lapho wonke la mazwe ale ma-minerals amaningi nje ogolide, o-platinum, o-uranium labo bani ba. Ngakho akula lizwe elizizwa emhlabeni elifuna ukuthi lithwe lona ilizwe eliqakathekileyo, ilizwe elisabekayo emhlabeni elingama laphana lingafuni lawo ma-minerals.
Kubudlelwano bokuthengiselana lobu ungathi amazwe aseAfrika ayayithola yini inzuzo efaneleyo?
Abantu abayibo abahusayo yibo abatholayo lezi moli zabo, labantu babo nje. Ngathi abantu labo abaholayo angithi e-Afrika ungawubhekisisa, abantu abaningi abangathi bayaphumelela e-Afrika balabudlelwano kumbe lobuhlobo labantu abaphezulu labaholayo. Ngakho-ke umuntu kamakhaza nje singathi sikubeke simuntu osekhezi kumbe oseKZN kumbe sikubeke sithi umuntu osemzuzu emalanga, awungeke utsho ukuthi utholeni ngobudlelwano belizwe lakhe la lamazwe lawa lakufana labo Turkey o China o Russia. Kodwa kukhona ihlekane elincane elingathi liyathola labo abayibo abayenelisayo ukuthi babe lobudlelwane labantu ababuya bezothapha ama minerals aseAfrica.
Udokotela Mthulisi Mathuthu yingcweti kwezokwethulwa kwemibiko njalo uhlaziya ezombusazwe. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika.
Kusukisela ekuqaliseni ngokulwisana phakathi kwele-Israel labalweli beqembu eleHamas labesiPalestina mhlaka 7 Mfumfunya kenye, eleMelika selenze yonke imizamo yokuphathisa ngokudla lokwelatshwa kwabalinyazwayo kulimpi eGaza ukuze kwehliswe ukuhlukumezeka kwabantu magaza abangahlumanga besiPalestina, ikakhulu omama abantwana lasebekhulile. Emhlanganweni lentathe lezindaba uMelika hulumende weMelika emhlobuleni oweMiddle East ebona ngezoncedo uMnumzana David Satterfield uthi isilinganiso soncedo oluthunyelwe eGaza kunyanga ezimbalwa ezidluleyo lubeloke lusengezelelwa. Ele-Israel lalo lithethe amanyathelo aqinileyo kuphathisa laba bantu kumaviki adluleyo. Indawo e-Erez leminye imingcwele iyasetshenziswa ukuhambisa uncedo kulaba bantu. Lokhu kusenziwa ngokucela kwele Melika. Imingcwele eminingi engaphose ifike ikhulu 96 yokuchaphela eGaza isivuliwe ukuze isetshenziswe ngabwenhlangothi ezijeneyo ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye. Umncele weJordan sikhuluma kunje usetshenziswa izimota ezinkulu ezithwele uncedo lokudla lemithi endaweni eduzane lomncele owe-Aman zingena eGaza. Ngokunjalo lasemingceleni enjengeKarem Shalom, kodwa ngesikhathi esilandelayo uncedo luzaba luchapha emfula uJordan oyiwo oseduzane leGaza. U-Ambassador Satterfield uqhubeke njalo ethi, siza kwengeza inani lezimota ezithwala lolu ncedo kumaviki alandelayo, njalo siyasuthiseka ngoncedo oluphuthumayo osolungena eGaza. Yebo, mkhulu umsebenzi okumele wenziwe, kodwa sokube lenguquko enkulu. Imizamo yokukhulumisana lokubambisana kulolu hlelo loncedo lokhu iqhubekela phambili phakathi kwenhlanganiso ezehlukeneyo zamazwe omhlaba, kodwa okudanisayo ukuthi inani lezisebenzi zalezinhlanganiso eselibulewe kule impi lokhu eliqonga, kutsho u-Ambassador Satterfield. Wathi kumele umhlaba wazi ukuthi iqembu eleHamas elabalwa becatsha lilakho ukukhetha kulandela iziqondiso eze-Oslo Agreement, zona ezibalisa ukuhlala phansi kukhulunywe njalo kukhunyiswane umlotha kulokuqina ngodlakela lokulwisana kundaba ezihluphayo phakathi kwabesiPalestina labe-Israel, kulokuthi iHamas ikhethe indlela yodlame ukuqeda ufuthenana kwamazwe omabili khona ukudala ukubana abantu makhaza babe yibo abasala behlukumezekile. Uqhubeke njalo u-Ambassador Satterfield esithi masingakhohlwa isisusa sale ngxabano, njalo kuqakathekile ukuthi ele-Israel libe leqiniso lokungenzi umsebenzi wokuhanjiswa koncedo ebantwini okumele baluthole ube nzima bona kabaqondane leHamas, hatshi abantu bonke besiPalestina abangelacala.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Umsakazo weVoice of America ususole kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende wakwele Burkina Faso izolo elokuvimba ukwethula kwenhlelo zawo okwamaviki amabili ebulenjini be-internet kulelo lizwe. I-VOA ithi ilusizi ukubona ivinjwa ngalindlela zinhlangothi ezinjenge-Superior Council for Communication ukusabalalisa ulwazi lezindaba eziphathelanelo kwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni lelo ngabebutho likahulumende eziphuma enhlelweni izalo ezobulembu. Indaba zokuhlukunyezwa kukaZulu ngabebutho sezethulelwa inhlanganiso zomanyano wamazwe abensundu lomhlaba eze-African Union le-United Nations ukuncedisa ukusungulwa kophenyo ngalezi zika. Okwamanje sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, nina elisinika okwaneleyo thina singumthwakazi esiyivele siyikho esikudinga. Ngiyabonga kakhulu kakhulu. Bengicela ubaba uZed Mkandla, umfundisi wokholo lwesiKristu, ukuba abe le gqubu yakhe lapha azathi ma efundisa khona kube yisikhathi sakhe, abe le gqubu yakhe sikwazi ukumlalela kuhle sikhole ilizwi likaThixo. Ingathi ubaba uMkandla lapha khona angayizwa i-audio, abe le gqubu yakhe eqondane layo ukuthi sibe sixhumana laye simbuza asicacela fundisa uJehova.
Kustudio 7 hanye abezwa abantu bakhuluma ngendaba yokuthi kumele kuvote ibandla lizophikisa kube yilo lizovotelwa. Kuvote eZimbabwe sicinile ngo-2023, uwinile i-chamisa 2023, kwangabi lo tshintsho, kwangabi labantu abasekelayo. Uwina 2018 kwabantu bathula, uwina uTsvangirai 2008. Sovele kuvote eZimbabwe sokuyikudlala kuvote eZimbabwe. Into esifunakala eZimbabwe kuphela i-strategy sokuthi abantu tshintsha njani iphathi ebusayo, nayikhipha njani iphathi ebusayo. Ngoba ukuvota eZimbabwe sukuyikudlala kwadala, vota eZimbabwe sigcinile last year. Mbona kulo muntu uzophinde vote futhi cabanga.
Lami ngibingelele mina lapho Studio 7 ngikhuluma laye uJeffrey Chuma ngilapho kwaJimile Cholocho. Hhayi bantu, sesikhathele ngendaba zezami, sesikhathele ngendaba zezami, sesikhathele kathi bona kabadinwa yini, kade babusile izwe leli. Siyahlupheka bantu, siyahlupheka emakhaya lapho, azibambeki ezitolo, azibambeki yonke indawo. Bantu bezami nakelisibungisesidinga.
Akona akekho ozophapha, akekho umuntu ozomdiza emoyeni. Othi kuyenga labomnyaka kwalaba bazoya phansi kuphela, bazofa. Lo bengahlukumeza abantu bebabulale beyenzeni njengalokho esikubonayo, kodwa bazogcina phansi la, ngeke baphaphe lapho, bazafa. Kanti bazayanga phezu kokubulala abantu okungaka, phezu kokuhlukumeza kwabantu okungaka, ngeke bephaphe. Miningi kabi imiphefumulo ephansi nginqaba omnyaka kwa, miningi kakhulu. Sibala nje mathebelele nje more than 20,000 abantu abaphansi abantu omnanga kwalo lochiwenga lo, more than 20,000 abantu esibabala abaphase emathibeleleni abakulwa yibo la.
Namsakazeni omuhle linjani kuzintawana zonke kuJo 7 balaleli, kongabasakazwa kaStudio 7 abasinika izindaba ezilohlonzi ngamalanga ngamalanga. Siyanxusa uMalathi Nkomo, uJoseph uGawuli kanye lo-Obedi Mpofu ukuthi belalele labo Studio 7 ukuze bezwe ukuthi hayi le nto abayikhulumayo eZANU PF ayisebenzi. Thina amaZimbabwe enzani PF vele asayifuni. Sicela laba belalele izinyo zibizwe ama-odiyethu ukuthi hayi madoda vele iphatheni asiyifuni. And utshona usithi nje uhamba eZANU PF ufana lo muntu ohamba nje ngendlela lana esiludonga vele ayihambeki. IZANU PF isifana lodonga nje, into esiyabhugayo nje, indlela engasasisebenziyo nje. Sokudingeka ukuthi aloko kuyacinta enye indlela eceleni abantu behambe kuhle bengakhubeki. Akukhona udonga lolu iZANU PF, into sokuyisifula nje, akusahambeki vele, akusanyatheleki. Kanti bona uMalathi Nkomo bakholisana phakathi kodonga leyo liZANU PF, into nje esiphelile nje, ngiyaswela isinto yokulahlwa nje. Ngagama lami uVukanizulu seKezi Mapisa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lawa mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden wenza udaba lwamalungelo okubeletha indikimba yomkhankaso wakhe wokhetho esola ancintisana laye uMnumzana Donald Trump, athi ufuna kwethulwe imithetho elukhuni evimba ukukhipha isisu. Emkhankasweni wakhe uTrump wethule umbono ozinzileyo kulolu daba ohlukane lwabanye bakhe abebandla lama-Republicans. UChris Gande weStudio 7 usethulela lolu daba elitolikela udaba olulotshwe nguScott Stearns owe-VOA.
Umongameli Joe Biden ukhankase esigabeni seFlorida lapho umthetho wokungavumeli ukususa isisu esesedlule inyanga eziyisithupha uzaqala ngeviki ezayo.
Criminalizing reproductive health care from before women even know.
Lokhu yikwenza ilungelo lokuzala libe licala ngesikhathi abesifazana abayabe bengakabi kwazi lokuthi bazithwele kulihlazo.
Lumthetho weFlorida uza kuba ngomunye wemithetho encindizelayo elizweni eza kuba yikunqoba kwabebandla lamaRepublicans, kutsho ofundisa ekolijini leUniversity of Miami unkosikazi Caroline Mala Corbin.
For those of people whose religion
abalezinkolo ezithi impilo iqala esiswini, ngokunjalo ukuzithwala kufana nokuthwala umuntu, lesi sinqumo siyikunqoba.
Lokhu kuyinsinda bayichiye kumnumzana Donald Trump othi umthetho weFlorida ulukhuni kodwa aphinde afune ukukhumbuza abavoti abangafuni kwesulwe umthetho wokukhipha isisu ukuthi nguye owamisa umthetho wesizwe wokukhipha isisu ngokukhetha amalunga edale eliphakameyo ele Supreme okwabangela ukuthi kwesulwe umthetho othiwa Roe v. Wade. Umkhankaso kaBiden ubona leli kulixesha.
For 50 years, the court ruled that there was
kweminyaka engamachumi amahlanu umthetho ndaba wanquma ukuba kulilungelo lomuntu ukungavezi imfihlo yempilo yakhe. Kodwa kuminyaka emibili edluleyo leli lungelo lathathwa. Ake sibonisane kulomuntu oyedwa owabangela lokhu uyakuvuma njalo uyaziqhenya ngakho nguDonald Trump.
Udubo lulapho izigaba eziphikisana khona lo Trump njengase Florida. Abavoti bezigaba zeArizona leFlorida baza kuba bevotela ilungelo lokuzithwala kwabomama. Imizamo efanayo ez gabeni ze Kansas le Ohio kuminyaka emibili edluleyo ibisehlula abebandla lama Republicans. UTrump ukhumbuza abavoti ngokuqhakatheka kodaba lokususa isisu.
This 50-year battle over Roe v. Wade took it out of the federal hands and brought it into
impi yeminyaka engamachumi amahlanu. Kudaba lomthetho weRoe versus Wade lususwe ezandleni zemithethwandaba lwafakwa ezinhliziyweni lakumavoti abantu bezigaba zonke zelizwe. Sokusezandleni zezigaba ukuthi zithathe amanyathelo alungileyo.
Leli liqesha uBiden aselithatha.
Donald Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos he created.
Njengowaye ngumongameli umnumzana Ronald Reagan, ngiyaqina kakhulu ngokuthi abadlwenguliweyo abaya emacansini bengabomdeni lempilo yabomama kumele ulandele umzwangedwa kulolu daba, kodwa kumele unqobe kukhetho ukulondoloza isiko lethu, ngitsho khona ukuhlenga ilizwe lona engilusizi ukuthi liyanganxele.
Njengendlela yokuqinisa umkhankaso welungelo lokuzala, uhulumende kamongameli Biden liviki uqinise ukungethulwa kwemininingwane yabantu abavakatshela ezinye izigaba. Lokhu kwenziwa ngendlela yokuzivikela lokuvikela omama abahlala ezigabeni ezingavumi meli ukususa isisu ukuze bengathoniswa ngoba behambe bayasusa izisu ezigabeni lapho okuvunyelwa khona.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi ngama professionals last number liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi inja kamakhelwane. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo.
Tele tele yele la ni fino ya bona bantu abani
Salibonani, ibizo lami ngumhlakanipho, umhlakanipho wakomoyo. Ngokuzalwa ngakumanguba, kodwa siyakhele kuzuzaphi. So ngikuzuzaphi Plumtree mina, and then eqembeni ngiloba bomncane wami uThomas Nkuma, bese siba lo mtshana, mtshana wami u-Abel Ndebele, siba ngu-3. Abel uchaya ama-drums, uThomas sijaswa ngamakatari, sibe sicule futhi sesilama-album nje amabili le-single track. And then futhi ngezi-5 sile single track esiyoyikhipha. Leyo single track esiyihlanganele lo munye umfana kithi kule qembu elibizwa kuthiwa yi-Obhlezi Uzaphi Masters.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ama-phone number ethu nanka, uzoqala ngawami athi 0838593692, leyo i-phone number yami. Bese kusiteka Thomas ithi 0833869804.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Silithembisa mpela injabulo ngaso sonke isikhathi, ingoma isazoqhubeka ikhale. Njengamanje nje siyenza single track, after that kule full album futhi ekhisimusi esiyilungisela lena bakithi. Sicela nje usekelo kini.
Abafana beplumtree bazibiza ngama-professionals. Last number behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Lingayikatshana zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esikhangela khona imali entsha ebizwa ngokuthi yiZimbabwe Gold. Imali izaqala ukusebenza ngeviki ezayo mhlaka 30 lapho ezatholakala khona ezitolo lasemabhanga. Kwanele olivalelisayo nguntungamile inkomo nkololokwana wamatukanduna lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.